Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu kumiguru 25 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yeZimbabwe yokurudzira kubviswa kwezvirango zvainoti zvakatemerwa nyika zvainoti zviri kukanganisa upfumi. Asi muzinda weAmerica muZimbabwe unoti zvirango zvakatemerwa vanhu gumi nemumwe chete uye chauraya nyika huori. Zemstat inoti mitengo yezvinhu kana kuti inflation yave kuita chamuramba mhuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika dzemudunhu reSADC pazuva rekukurudzira kuti zvirango zvainoti yakatemerwa zvibviswe kana kuti anti-sanctions day rakatarwa neSADC. Vanhu vaungana munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vachiratidzira. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mumashoko avo kumhuri yeZimbabwe uye sasa chigaro veSADC vati zvirango zviri kukanganisa varombo kunyanya.
It is the ordinary people, particularly the vulnerable, who bear the brunt of these heinous and inhuman measures, which also stifle economic and social progress.
Zvirango izvi zvinokanganisa vanhuwo zvavo kunyanya varombo. Zvinokanganisa upfumi hwenyika. Tinoda kutenda SADC nekubatana nesu mukukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe pasina zvirehwarehwa. Zvinotyora zvibvumirano nenyika dzepasi rino uye zvisungo zveUnited Nations.
Hurumende yeZimbabwe inoti zvirango zvapa kuti iite seyakageza negoka munyama zvichipa kuti vemabhizimusi vasauye kuzouchika mari munyika. Asi mumashoko kuvatori venhau mumiriri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont vati zvirango izvi zvakatemerwa vanhu gumi nemumwe chete kwete mamiriyoni gumi nematanhatu evanhu veZimbabwe. Vati vanhu gumi ava vanosanganisira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatemerwa zvirango nekuda kwekuita zvehuori uye kutyora kodzero dzevanhu. Vatiwo manyepo ekuti zvirango zvakanganisa upfumi hweZimbabwe. Amai Tremond vati, muchuchisi mukuru wehurumende akatotaurawo kuti uori hwapa kuti Zimbabwe irasikirwe nemari inosvika bhiriyoni rimwe chete nezviuru mamiriyoni masere kana kuti $1.8 billion uye vati zvirango hazvitadzise Zimbabwe kupiwa zvikwerete. Vati chiri kupa kuti Zimbabwe isapiwe zvikwerete kutadza kwayo kubhadhara. Muhurukuro nevatori venhau amai Tremond vakati, zviri kukurudzirwa neAmerica zviri pachena.
The democratic principles that we advocate for in Zimbabwe are based on the rights and protections that are enshrined in Zimbabwe's constitution. These are the rights and protections that the Zimbabwe
kukurudzira muZimbabwe kuti itevedzerwe. Handi chinhu chitsva. Izvi zviri mubumbiro remutemo wenyika. Ndizvo zvakarwirwawo nevana veZimbabwe. Chechipiri, ini pachezvangu ndinofunga kuti kodzero idzi dzikaremekedzwa. Nyika inobudirira. Ndinofungawo apa ndipo pamire hurumende yeAmerica. Mukatarisa nhoroondo yedu yeAmerica, kupa vanhu rusununguko nekodzero dzavo pasina anosiyiwa kunze kwakasimudzira upfumi hwenyika yedu. Uye ndozvatinokurudzirawo kuti Zimbabwe nedzimwe nyika dzitevedzere.
Amai Tremont vati Zimbabwe inokwanisa kutengeserana neAmerica pasina matambudziko.
The Voice of America.
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yazivisa kuti mitengo yezvinhu kana kuti inflation yepamwedzi yakakwira zvakanyanya mwedzi uno kusvika pazvikamu zvinodarika makumi matatu nezvinomwe kubva muzana kana kuti kusvika pa37.2% kubva pazvikamu zvinodarika zvishanu kubva muzana kana kuti 5.8% mwedzi wapera. Izvi zvinotevera danho reReserve Bank of Zimbabwe rekuderedza uremu hwemari yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG nezvikamu makumi mana kubva muzana. Nhasi dhora rekuAmerica ranga richitengwa nemazigi anodarika makumi maviri nemanomwe kana kuti 27.6 pamusika uri pamutemo. Vachitaura neStudio 7 vari muWashington DC, gavhuna veRBZ vaJohn Mushayavano vakati vari kutsvaga nzira dzekusimbaradza simba rezigi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvoupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano kuti tinzwe kuti vanoti chii nenyaya yekukwira kweinflation uku uye kuti nyika yananga kumaziva ndadzoka.
Maresults abudiswa einflation ari kuratidza kuti chitima chabheuka. Nemanyanga hariputirwi vakatanga vachivhara-vhara vechishandisa inflation yebudisa mainflation ye1%. Zvino yapa 37% pamwedzi. Zvichireva kuti ikangosvika 50% pamwedzi tapeita muhyperinflation. Izvi zviri kukonzereswa nekuti zigi rakapera simba zvakanyanya zvakaita kuti ihurumende pachezvayo imanikidzwe kuregedza rate yatikati pachirungu devaluation. Saka kazhinji-zhinji rate ikakwira, mitengo inondokwira. Saka petasvika apa, tasvika pachidanho chekuti zvaakuratidza kuti zvitaitaura zviya pakatangwa kuswa ziti, kuti harina hwaro hwakasimba hwekuti rirarame, zvazobuda pachena.
Izvi zvine dambudziko rei kuvashandi?
Hondo ingori kumushandi ndiye anonga kutambudzika. Vanhu vachapinda mudambudziko risingaiti nekuti mitengo yechikwira kudai mari yavo haisi kukwira nemapesendeji mamwe chete iwayo. Saka ndo dambudziko tasangana naro, dambudziko revanhu vasingateereri vatisiya tine mbonje pahuma.
Asi kana tichitaura nagavhuna weReserve Bank kuno kuWashington, Dr. Mushayavano vakati ivo vari kutsvaga nzira dzekuti vasimbaradze iyo mari yezigi.
Ndo zvavanongotaura, kandidi vari kubasa here? Vanoshandira mari yepeke vakataura zvisirizvo, vanodzingwa basa. Nyaya yecurrency yakati netsa kubva 14 November 1997, inonzi Black Friday. Pakadonha Zimbabwean dollar, rate yanga iri 10 Zimbabwean dollar. Mashoto matatu ari kuteera aya. Tichaita anniversary ye 27 years after Black Friday. Uchireva kuti hurumende yeZANU-PF haina kana solution, haina kana way yekuti vagadzisa nyaya yemafambiro eupfumi hunyika zvakaringana nekusimba kwemari.
Nyanzvi munyaya dzezvoupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunhare kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Mapato makuru anopikisa muBotswana anotire Umbrella for Democratic Change kana kuti UDC nereBotswana Congress Party kana kuti BCP anoti acharatidzira pamuzinda weZimbabwe muGaborone mangwana achigununguna nekwaanoti kupindira kwehurumende yeZimbabwe musarudzo dzenyika iyi dziri kuitwa svondo rinouya. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato raUmbrella for Democratic Change kana kuti UDC vamweti muasa vati vatora danho rekunoratidzira pamuzinda weZimbabwe muGaborone vachiita vaze kufara nekwavanoti kushanda kwekomishoni inoona nezvesarudzo munyika iyi yeIndependent Electoral Commission kana kuti IEC neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mukuda kubira sarudzo.
We will, in addition to protecting the vote with our lives, march to the Zimbabwean embassy.
Pamusoro pekuchengetedza sarudzo neupenyu hwedu, ticharatidzira kumuzinda weZimbabwe senzira yekubvisa nyunyuto yedu. Mutu vamiri weBotswana, vamasisi, neshamwari dzavo muZimbabwe nekune dzimwe nyika, vakafanira kuziva kuti hapana akava pamvumo yekubasarudzo.
Vanopikisa vanoti havasi kufara kuti mapepa ekuvhotera kana kuti maballot papers akaita mashoma nemusomu govera sondora pera paivhota vamwe vashandi vehurumende kusanganisira mapurisa vanovhotesa nevamwe vasingakwanise kuvhota musi wesarudzo. Izvi vanoti ndizvo chaizvo zvakaitika muZimbabwe musi wekuvhota gore rapera. Vachitsinira mashoko avamuhwasa, mutungamiri werimwe remapata anopikisa reBotswana Congress Party kana kuti BCP vaDumelani Salishando vaudza Studio 7 kuti kusatora matanho akafanana nekuratidzira kungapa IEC simba rekubirira sarudzo ichibatsirwa neZEIC. Mukutanga kwegore rino, sangano reIEC muBotswana rakaenda kunodzidza mafambisirwo anoitwa sarudzo nesangano reZEIC, kunyange hazvo gungano renyika dziri kuchamhembe kuAfrica reSouthern African Development Community kana kuti SADC ranga rati sarudzo dzakaitwa muZimbabwe muna nyamavhuvhu wegore rakapera dzanga dzisina kuchena. Vaimbwa mutungamiri wenyika yeBotswana vaseretsa Khama Ian Khama, vave mukuru webato rinopikisa reBotswana Patriotic Front kana kuti BPF, vakatiwo kune zvezvarwa zveZimbabwe zvinotsigira ZANUPF zvakanyoreswa zvisiri pamutemo kuti zvikwanise kuvhota muBotswana.
MaZimbabwe vanakona kutopa kuMozambique.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakakwanisa kuvhota musarudzo yakaitwa kuMozambique munguva pfupi yapfuura, kunyanya vatsigiri veZANUPF bato ravamunangagwa.
Vachirambo mashoko ekuti kune kubiridzirwa kwesarudzo kwarongwa, vanoona nezvekuburitswa kwamashoko musangano reIndependent Electoral Commission kana kuti IEC muBotswana vausvupile maroba, vati zviri kutaurwa nevemapato anopikisa munyika iyi hazvina maturo.
Now that shows that there is a lot.
Mashoko ekuti IEC iri kuita misangano muchiwande nevakuru veZEC haana maturo.
Studio 7 anakunzwadiwe reZEC sezvo mutevedzeri wasachigaro wesangano iri vaRodin Kiwa vanga vasingadaire nharembozha yavo uye havana kupindura mibvunzo yavatumirwa paWhatsApp kusvika taenda pamhepo. Asi mukuru anoona nezvesarudzo muZEC vakamboudza vatori venhau kuti Botswana yaida kudzidza nezvemabatirwo esarudzo uye kushandiswa kweredhiyo nemamwe madande mutande. Mumashoko kuvatori venhau, munyore mukuru mubazi rezvekuburitswa kwamashoko Vanik Mangwana vakati Zimbabwe haipindire munyadzi zvematongerwo edzimwe nyika, vachiti hurumende inoshanda nebato chero ripi rinenge rasarudzwa zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vateereri, tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu yeVOA Shona patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp, dzvanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona, modzvanya pakanzi follow. Hapadiwe link, asi mukaenda paFacebook page yedu, tinoisa link yamunokwanisa kushandisa. Gurukota runoona nezveutano, Dr. Douglas Mombeshora, vanoti dambudziko remagetsi rave kutadzisa zvimwe zvipatara kushanda zvakanaka zvopinza upenyu hwevarwere munjodzi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Dr. Douglas Mombeshora vataura nezvemamwe matambudziko okonzerwa nekudzimwa dzimwa kwemagetsi.
Facilities have faced challenges in maintaining essential services such as laboratories.
Zvimwe zvipatara zvedu zviri kutadza kushandisa malaboratory kuchengetedza mishonga zvakakwana pamwe nekuongorora varwere nekuda kwekushaya magetsi.
Nezuro, masangano anoti United Nations Development Program kana kuti UNDP neGlobal Fund akabatsira hurumende negwenya remagetsi rinoshandisa zuva kana kuti 450 kilowatt solar unit pasi pechirongwa chakaparurwa muna 2016 chinonzi Solar for Health Project. Dr. Mombeshura vanoti pasi pechirongwa ichi zvipatara, makirinika nedzimwe dzimba dzinoitwa mabasa eutano zvinodarika shuru nemakumana 1044 zvaiswa magetsi anobva kuzuva. Mukuru weUNDP muZimbabwe, Dr. Oyadele Odusola, vanoti donzvo guru rekuparira chirongwa cheSolar for Health kugadzirisa matambudziko ari kukonzerwa nekushayikwa kwemagetsi muzvipatara. Vati vakaona zvakakosha kushandisa magetsi esimba rezuva senzira yekuderedzawo matambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Kushanduka kwemamiriro ekunze aya ndiwo ari kunzi apa kuti mvura ishayikwe muLake Kariba zvokanganisa magwenya emagetsi. Mukuru muchikamu cheImpact Africa 2 muGlobal Fund vaLinden Morrison vati kusvika pari zvino sangano ravo rashandisa mamiriyoni 10 nemapfumbamwe emadhora kuisa magwenya emagetsi anoshandisa zuva kana kuti solar muzvipatara nemakliniki zvinosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvezvipatara munyika yose.
This solar infrastructure supports laboratories, cold chain and the...
Magetsi esolar akakosha pakuchengetedza mishonga nezvimwe zvinoshandiswa muzvipatara. Uye zvino izvi hazvikwanisi kubatsira varwere kana zvikachengetwa pasina magetsi.
Mukuru wesangano reApostolic Church of Deliverance in Africa Foundation yekunyanyadzi kumanikaland vapaul chinyai vaudza studio 7 kuti zviri kuitwa neun neglobal fund zvokuisa magetsi mumakirinika zvakakosha pakuchengetedza mishonga.
Kana pasina magetsi zvinoreva kuti mishonga yedu haikwanisi kugara mumafiriji nguva yakareba ende inozokanganisika kuti igori kupedzisira yatadzise kurapa vanhu.
Vaivi vegurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa Dr Henry Madzorera vatiwo kugara makirinika nezvipatara zvisina magetsi zvine ngozi kuvarwere.
Zvokuti magetsi anoenda ezesa muri pakati peoperation, experience yacho toiziva haina kumbonaka. Vanhu mopedzisira makuoperata murima muchitsvaga matochi ende zvinonyangadza, zvine ngozi kuvarwere.
Kunze kwematambudziko ari kukariba, magwenya emagetsi anoshandisa marasha kuwange haasi kunyatsoshanda zvakanaka. Zimbabwe iri kutatarika kutenga magetsi kubva kune dzimwe nyika nekutadza kubhadhara zvikwereti kuSouth Africa, Mozambique neZambia. Makambani anoita zvezvicherwa anoti anogona kurasikirwa nemari inosvika chidimbu chebhiriyoni kana kuti $500 million. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaJane Fan Muswere vakaudza vatori venhau muHarare kuti hurumende iri kuda kuvandudza magwenya ekuwange matanhatu ichishanda nemakambani ekunze kugadzirisa dambudziko remagetsi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munhu mumwe chete anonzi auraiwa muMozambique apo vanhu vanga vachiratidzira maputo nemamwe maguta mushure mekuziviswa kwezvakabuda musarudzo dzakaitwa musi wa9 kumiguru. VaDaniel Chapo nebato ravo reFrelimo ndo vakakunda asi vanopikisa vanoti sarudzo dzakabiridzirwa. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kukata vachiedza kuti kurwisana kumbomira pakati peIsrael nezvikwata zveHamas neHezbollah. America iri kuti kufa kwemukuru weHamas Yahya Sinwar munongedzo wekuti Israel yadzadzikisa donzvo rayo guru. Asi vanoona nezvematongerwo enyika vanoti havaone hondo iyi ichimiswa pari zvino. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muColombia. Mwedzi unouya unocherechedza makore masere kubva zvasainiranwa chibvumirano cherunyararo cheColombia Peace Accord chakapedza makore makumi mashanu nemana ekunetsana pakati pehurumende yeColombia nebato reRevolutionary Armed Forces of Colombia kana kuti FARC. Mutevedzeri wemiriri weAmerica kuUnited Nations Amai Dorothy Shea vakati chibvumirano cherunyararo ichi chinogadzirisa kusavirirana kwakakonzerwa nekurwisana pamwe nekushungurudzwa kwakaitika munguva inodarika makore makumi mashanu. Vakati kunyange hazvo paine kubudirira, Colombia inoramba ichisangana nezvimhingamupinyi zvenguva ndefu zvakakonzerwa nekusavirirana uku. Vakati kuzadziswa zvizere kwechibvumirano cha2016 ndiwo musimboti chete weColombia wekugadzirisa matambudziko nekuwana runyararo runogara kwenguva ndefu. Amaishe vakati kubudirira kwechinangwa ichi kunoreva kukasika kuedza kuzadzisa nekuwanisa kururamiswa kune vakashungurudzwa nevakapona mukurwisana uku, kusanganisira vakapona mukushungurudzwa zvepabonde. Vakati kana matanho aya asipo, Colombia icharamba ichitarisana nezvemhikapinyi zvairi kusangana nazvo, zvakaita sekusachengetedzeka, kusagadzikana nezvinangwa zvayo zvekurwisana nezvinodhaka zvisingabudiriri. Colombia iri kugadzira urongwa hwekukasika kutirimuka hunoda kusanganisa zvirongwa zvebudiriro nezvinopa mukana wemabhizimusi nemabasa kune veruzhinji kuwedzera simba mukuzadzisa chibvumirano cherunyararo. Ambassador Sheva akaudza United Nations Security Council mazuva mashoma adarika kuti vari kutambira urongwa hwekuedza kumutsiridzwa kwekuzadziswa kwechibvumirano chekupedzisira ichi. Vakati America yagara ichitsigira urongwa hweColombia hwekuedza kuisa budiriro kumaruwa, hunove humwe hweurongwa huzere hune zvimhingamupinyi asi hwakakosha hwechibvumirano cherunyararo. Ambassador Shea vakati zviri pachena kuti panofanirwa kutorwa matanho ekuchengetedza vanochengetedza kodzero dzevanhu, vatungamiri vemasangano akazvimirira nevaimbo vevarwi. Vakati sekudaro, kuenderera mberi kwekushungurudzwa kwevanorwira kodzero dzevanhu nevatungamiri vemasangano akazvimirira kunotambudza zvakanyanya. Vakati nharaunda dzemaruva evashoma dziri kuenderera mberi dzichikanganiswa nemhirizhonga. Vakati kuti runyararo rwuwepo, vanhu vemuColombia vose kunyanya kunharaunda dzevanhuwo zvavo nedzine marudzi akatarisana nenjodzi evanhu vechiindigenous and afrocolombian, chibvumirano ichi chinofanirwa kuramba chichitungamidzwa mberi. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muColombia, amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7. Yave nguwe nyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pa Studio 7 mazera sehamari vateereri neshamwari. Zvakanzi gudo guru peto muswe vakuru vagokure vadiki vagokuremekeza. Zvinoita munangagwaka nekuru yakwei. Zvavanoita zvese hapana chinhu chavanoita chinomusoro. Iko ndinoona andimuri kunzwa uyo ari kungokakavara uyo anonzi mavavhasa uyo. Anoita panika ari kukakamira izvo kutokonawo kutaura nenyaya yekuti zvaari kutaura zvacho hazvina nomusoro wese. Vanhu vezana handisi kuziva kuti vakabikwa mupoto imwe chete here kana kuti chii.
Pastudio 7 makadi zvivungochemawo nevava vanoti zvirango vachiuraya nyika. Ini ndiona sekuti zviri nane kuti vakatemerwa zvirango vacho vabviswe vese. Zvirango hazvinyambotemerwa nyika, nditi maona zvirango zvakatemerwa maindividual. Saka ivava vanhu vari pazvirango dei vakwanisa kuti vabve tione kuti zvinhu zvinombofamba sei munyika, because vakungowanda nekuti zvirango chero pabiwa vanenge vangoti zvirango.
Pastudio 7 vashamarari mwese makasimba here. Ichokwadi, Zimbabwe senyika tine zvinhu zvakawanda zvatinofanira kudzidza kune dzimwe nyika, zvikuru sei panyaya dzedhemokirasi kusanganisira iyo America. Tinonzwa vamwe vanhu vachiti we are proud of our nation panyaya dzedhemokirasi, asi uziva kuti chiko chinonzi dhemokirasi chacho vanochiziva here? Kuurayiwa kwenhengo dzinopikisa idhemokirasi here? Kumbunyikiswa kwekodzero dzevanorwira kodzero dzevanhu idhemokirasi here? Kudonha kwemari yemunyika ikonomi idhemokirasi here?
Ndokuchikamidza here mufari mutaura ndatakudzwa kudzana isimango. Ndiri kuti inini mukaona muchikokera vamavhaza navajokora munenge manyatsa kukokera mutauriri une zvido zvavanhu. Vatawanda jokora vanotaura vasingatye vasina divi ravakatirerekera, because vamwe vamunokokera muchitaura navana mavhaza vanopedzisira vakutotigumbutsa vanoita zvekuti vanotya vamavhaza, vanoita zvekuti vanotya ZANU-PF. Yacho kuiudza chokwadi kuti ZANU-PF ine umbimbindoga, ZANU-PF haiteereri zvido zvavanhu, ZANU-PF ine hori.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko.
Was a Friday, my darling.
Muchirongwa chedu chema gitaro chesondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wesungura Edwin Malunga anoimba nechikwata chaSam Levy Boys. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Ndakatanga mukore ra 2019 ndichiita zvezimudhanzo ndakaita album 1 rangane matrack aisvika zvekuma 10.
Saka vabereki vehukama vaiti kudii pamakazvitanga izvi?
Vabereki vangu inini asizvi zvakanyanya kuvarwadza ndichiita zvemusic. Vanhu vakangozvigamuchira nyore nyore sezvinhu zvanga vasina kubvira vakatarisira nokuti kumhuri kwakanga kusina munhu akambozviita. Vakangozvigamuchira vakati enda hako mberi.
Matambudziko api amunosanganawo nawo?
Saka machallenges arimo mukati memusic akatiomei ende akawanda. Hatina mari dzokugona kupinda mustudio, hatina mari dzokugona kuti tienderere mberi kana aingava hiring yekuti vanhu vakati tinoda kuti muye kuzotiridzira kuti tinoenda nei kwatinoenda, ipapo zvinotiremera.
Ewe panu panyika ndozvazviri tese tichaenda ikoko.
Yukusvika here kuvanhu mimhanzi yamuri kurova iyi?
Ndozviziva kuti kunze kune vamwana gona kuvakanzwa kana vasati vainzwa music iyoyo vanoda kubatsira vanogona kutibatawo hangu panhamba idzodzo dzandiri kusiya pachine chino chirongwa. Nhamba yangu yekutanga dzese dziri paWhatsApp. Yekutanga inoti 071 687 5897. Kweita yechipiri inoti 0771355159.
Shungu dzenyu ndedzekuti kudini vateereri vanoda kuzivawo?
Ndinoshuwira kuti ndigone kunoitawo zviri kuitawo vamwe. Ishungu dzangu handisi kuda kuti ndiri kugunesa, but ndine shungu dzekuti zvandiri kuita kune vakateerera music yandikaitai, kana maifarira tichagona kupfuurira mberi tichienda mberi. Ndirokutendai muri Zimbabwe.
Chitipai kamwe chete kekubuda nako mudariro nhasi, Woza Friday.
Nziyo yekuti ndingafunga kuti makapedzisa nayo tingi makaridza iyo nidziziso rangu anogoda kuinzwisisa kuti zvakamira sei kunovafarira.
Manga muchinzwa kambo kanonzi ziso rangu, manzwa hurukuru yaitwa naEdwin Malunga naIvan Zininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitari nemusi wechishanu svondo rinouya. Asi musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na8pm nhasi, apo tiri kutarisa nyaya yezvirangwa zvinonzi nehurumende zvakatemerwa nyika, asi America ichiti yakatemera vanhu gumi nemumwe chete. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Hurumende yeZimbabwe yokurudzira kubviswa kwezvirango zvainoti zvakatemerwa nyika zvichikanganisa upfumi. Asi muzinda weAmerica muZimbabwe unoti chauraya nyika hazvisi zvirango asi kuti uori. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina na Gibbs Dube.
Soko isika